Dzimwe nhengo dzemudhisi dzaivekwa musangano wekongiresi uyu dzinoti dano iri rinosungirwa kunyatsosimbisisa bato iri. VaDennis Makowe vekunyanyadzi avo vange vari pamusangano wesarudzo idzi vanoti mukuru wehondo haasungirwi kubviswa pachigaro kana hondo isati yapera.
Hatichinji komanda tiri pastruggle. Kana tiri pastruggle, komanda tinoda kuti tipedze struggle tindori naye. Saka tinoda kuti vachamisa varambe varipo kusvikira tapedza hondo yatakatanga. Plus vachamisa ndivo vane mhomho dzese dzakaungana pano. Ndivo vatiri kutarisira kuti vatitungamire kusvikira tabvisa vamunangagwa pachigaro.
VaPatrick Mugejo vanoti kubuda musarudzo kwakaita vamunzora kwakapa kuti MDC isave netupoka tupoka.
Tinoti zvaitwa panapa zvakanaka maningi ende zvaite anhu akuru edu atirerusira because zvazvichatozobare division musangano. Saka izvi zvatoitwa zvakanaka ende chamisa une vanhu pese hapana pa munhu wese wakamirira unoziva kuti kuna chamisa. Pakazoita umwe munhu unouya zvinoratidza kuti taakuda kuti ange ari munhu unotange kutange kuti wani. Hakukuda izvozvo zvatoitwa izvo ndozvitirikuda chaizvaizvo ndozvitirikukurudzira tese.
Imwe nhengo yeMDC vatendai gava vanoti vachamisa ngavatambi vakachenjera nezvange zvichida kuitwa navamwonzora.
Mwonzora yakanaka asi ndinoti kuna vachamisa ngavasanyanya kuti munhu akadarowo mudhuze mwavo ngoti mweya waainawo kuda kumbochallenje mukuru hondo iri pakati. Haa, munhu wo asi wekutrusta basi.
Mbuya Elizabeth Rusate vekushimanimani vanoti kana vamwonzora vachirevesa mumashoko avo ekuti vave kuramba vakamira nekuda kusarudzwa kuitwa munyori mukuru hapana chakaipa asi ngavamire pachokwadi kwete kutamba nebato uye vanhu vakuru vemumusangano weMDC.
Pachangu inini ndiri kuti iye zvaataura izvozvo akagona kuramba akazvibata kuti ndinoda kuti uchamisa ramba ari president iye wechachinyi oramba ari panzvimbo yake oyo anga angori tinozvifarira asi kuti akazochinja papamberi apo hatiwirirani nazvo nokuti isusu hatisi kumirira kuti tirambe tichimbovhorongwa nevana vadoko kuramba vachingotivhoronga taa vanhu vakuru kwese kana ataurisa nemwoyo wake wese zvechokwadi ngazvirambe zvakadaro.
Mbuya Rebecca Tizora vanoti vamwonzora vanenge vakadya manonoko panyaya iyi.
Ndinoti purezidendi une mwoyo murefu isu pachedu hatina mwoyo murefu nokuti uri kutishaishira zvokuti zvimwe zvidai takatozvipedza kare. Saka munhu uyu ngaadziiswe panzvimbo yaari ipapo arafu ndo muonere wangu.
Vamwonzora vakaudza vatsigiri vebato ravo kubetwork sakubva kuti vainge vobuda mumakwikwi ekutungamirira bato.
Tisagama kuwana chigaro chasekretari jenero webato ri.
Asi zvisinei vamwonzora havana kudomwa kuti vange vachiwana chigaro ichi pasarudzo dzapera nhasi mangwanani mamutare. Vakadomwa kuva mutauriri webato iri kumanikaland vadavid panganai vaudza Studio 7 kuti vamwonzora havana kudomwa sekutarisira kwavaiita.
Kana kunominetwa hatina chikonzero chizere chokuti sei vasina kunominetwa nokuti vamonzora mukuru mubato redu havamiriri vemanikaland chete vanomirira Zimbabwe chikerere. Kuti vasina kuwana mukana wekuti vazivise manikaland jikerere kana chiti manikaland jikerere ndiri kureva provincial assembly. Provincial assembly ibato redu rinosanganisira utungamiriri wemawards, utungamiriri wemadistricts neutungamiriri weprovinsi. Vanhu ivavo vaifanira kunge vakagona kudziva pfungwa dzavamonzora vasati vagara musangano vashoma vangangopinda mu standing committee. Saka takasvika nguva iyoyo yekuita basa iroro tisina chaiye ari kunyatsoziva pane shungu dzavamonzora.
Paakapera sarudzo Manikaland yakadoma vachamisa semutungamiriri vatevedzeri vavo muzvinafundo Hosmanulen vamogeni commission sachigaro amaita Dakumalo mubati wehomwe vatendai biti munyori mukuru webato vacharlton wende murongo wemabasa vaamos chibaya mutauriri webato vajacob mafume vachiteverwa navalokutamburi nyoka zvichakadai vaprosper museyami mumiriri wechitangadanga mvura mudare reparamende ndivo vakasarudzwa kuve sachigaro wemdc kuno kumanikaland mutevedzeri wavo ndiamai jeni chitsamba kuodza munyori ari vagodfrey mubatsa mubati wehomwe ndivapatrick sagandira mutevedzeri wavo ari amai bridget kid murongo wemabasa ari fredi dziwandi mutevedzeri wavo vaitai masaka kumusangano wemadzimai sachigaro ndisenator krisenzi yachabuka mutevedzeri wavo ari amai martha manhutu munyori ndiamai rogers mango mutevedzeri wemunyori ari amai tsverukai dhua mubati wehomwe ari amai stella muzhingi mutevedzeri ari amai ndaneta manduwa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa ndiamai bheti mapuka achitevedzerwa naamai sarudzai stolen muzvaro upenyu seisi achiona nezvekubudiswa kwemashoko nemutevedzeri wake amai stella gambiza kune vezvechidiki mukuru wavo ndikelvin kambiro mutevedzeri ari talend hare munyaradzirimbi give mos mango kerina murwira tafadzwa mufudza cloud nyengomasha howard tuso emmanuel mupinda rudo mugarandega navatapiwa manyarara ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo.